Vachitaura hapo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa reMDCT richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi. Vakuenda vati nekudaro vari kunyunyuta nevamhangarirwa munyaya iyi inovezek vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti affidavits pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi. Vakuenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maaffidavits aya. Gweta riri kumirira MDCT muzvinafundo Love More Maduku vatenda kuvatori venavo kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Tabvumirana isu veMDCT varumira MDCT nemagweta eZimbabwe Electoral Commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa. Tingatura mazuva kana 8 tichipa evidence. So taakunyora zvinhu zvedu papepa ne zvatinenge hatingati maarguments edu tomaisa nemande. Kuswa 24 ve electoral commission vachanyora umbo wavo papepa nema arguments avo vesa papepa.
Muzvinafundo Maduku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya
judge paachareceiva zvinezvi na 10 AM musi we25 ndopaanochimatarisa oona kuti achada zvimwe here. Kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa judgment yedu kubva ipapo kuenda mberi.
Bato reMDCT rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa neZEC rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court. Muzvinafundo Maduku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya. Vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vave kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi.
Kufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi chitarisa magwaro aripo. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe Election Commission iri kukanganisa campaign yeMDC. Vanhu vari kuramba kuti macandidates edu apinde havazi vanhu vatiri kukwidzana navo vakafanana neZANU PF kana TCCC kana mamwe mapato. Zimbabwe Election Commission pachayo saka tiri kurwisana na referee asiri kutonga zvakanaka.
Vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyama vhuvhu dziitwe.
Kwikwidzi vedu macandidates edu aakupiwa less than 30 days, zviri unfair kuMDC izvozvo.
Izvi zvatsinhirwa navawoton njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza na West.
Kunotikanganisa because hatizooni time yakakwana yekukampeina UC. Zvinotivhiringidza sitere pane dambudziko redu ipapo.
Gweta reZEC vatawanda kanengoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira veZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.